Vachi huri vati client service charter inopave ruzhinji mukana wekushanda nemapurisa mukuchengetedza runyararo uye vazivisawo kuti ZRP ichaparura dande mutande kana kuti website izvo zvichavandudza kuryidzana kwayo neveruzhinji. Vachi huri vatiwo mapurisa anotadza basa dzimwe nguva asi harisi basa ravo kuuraya kana kuponda vanhu. Client service charter inoti mapurisa anofanira kuita basa ravo nemazvo pamwe nekupawo mukana kune veruzhinji wekukwidza zvichemo zvavo kumapurisa. Semuenzaniso, pasi pesevisi chata iye foni yemukamba ya mapurisa inofanira kudairwa mukati memasekonzi gumi chete uye mapurisa anofanira kusvika panzvimbo yaparwa mhosva mukati memaminitsi gumi mumadhorobha kana kuti maawa maviri mumaruwa. Asi veruzhinji vanoti izvi handizvo zviri kuitika uye mapurisa ari kutadza basa zvakanyanya pamwe nekuita mabasa euori. VaClaris Maduku ve Platform for Youth Development vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kutadza basa uye dzimwe nguva anotoshandiswa nevane mari kushungurudza veruzhinji.
Mukaitira service chata inenge ichiita kuti mapurisa ashande zvine unyanzvi, zvinoita vari professional. But ini sekuziva kwangu nekushanda kwandinotaura nemapurisa in my community as an activist, ndinoona kuti mapurisa ndiwo anotove kumashure shure kwekudzivirira kodzero dzevagari, kwekudzivirira tingati peace nesecurity. Ini ndinoshanda nemacommunities vanhu pavanenge vachiborohwa nenyaya dzekurwira kodzero dzavo panyaya dzemida nemiganhu.
VaDavid Kapfunde vatiwo zvakanaka chose kuti mapurisa ashuvire kushanda zvakanaka. Vakati chinosuwisa ndechekuti service chata iyi yavepo kwemakore asi hapana zvasanduka pakushanda kwemapurisa.
Tinoona pasina chakanyanya chinokwanisa kuchinja, asiwo kanawo ivo vechipurisa vakuru vacho vakada kutorawo yatingati pachirungu political will. Kana maybe kushowawo commitment mukuvandudza service chata yavo zvingatibatsira.
Mumwe wevechidiki ataura neStudio 7 Nicholas Frem ati service charter ichashanda chete kana mapurisa akasiyana nezvematongerwo enyika uye akatanga kutevedza mutemo webasa ravo.
Hakuna munhu wandoziva muZimbabwe anoda kutamba nemapurisa zvakanaka nekuti anotyisa, and chechipiri vanhu vanoita zvehuori zvinotyisa. Saka zvekuti vane charter yavainayo kanti havangovambori nayo zvinhu zviri pamapepa, but hazvina shanduko yazvinounza kwavari kumabatira webasa, hazvina zvazvinochinja kuraramo yavo neZimbabwe. Mhosva dzinoramba dzichingoitwa dzichitungamirirwa nayo mapurisa.
ZRP yakaparura client service charter muna 1995 asi hapana zvakanyanyoshanduka pamashandiro emapurisa sezvo veruzhinji munyika vachigunun'una kuti mapurisa anoshungurudza veruzhinji pamwe nekushanda ane divi raakarerekera. Asi vachiuri vati ZRP icharamba ichipinza mapurisa basa kuti ikwanise kuzadzisa donzvo rayo rekuti ZRP ive nemapurisa emhando yepamusoro mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.